Muzi mayo amasaya amai Maria Joao batibao na mtumbuwe murume wavo na asma nguanani mushuru mpili mwana wavo akataza kucherekeza mtumbi uyu nekuti wange wakapiswa uye kuzimba.
Utaona bote wango waka kita simunu ya piswa ni moto wango waka zimba waka chekwa chekwa miru makumbo avanikangu to wango zimba pesu iwe sasa soro baka zimba saka mana pakenda nezo ana kukwanisa kwa ajira
mumashoko avo kuvatorere nawo mutauri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vati hama dzavamasaya dzaona kuti mutumbi wange uri kuchipatara ndewavo. Vanyati vati mapurisa ari kuferefeta nyaya yekushaya kwavamasaya uye vachakamirira dzichabuda mutsvakurudzo yekuti vakafa sei kana kuti post mortem iri kutarisirwa kuitwa mangwana. Zvichakadai vakapanobara chigaro chemutevedzeri wemutauriri webato reCCC Vagit Ostalo Siziva vati vanoshushikana zvikuru kuti vanhu vachiri kupambwa nekuurayirwa nyaya dzezvematongerwo enyika. Vati vaendesa gwaro renyunyuto kumukuru wemapurisa Commissioner General Godwin Matanga kuti nyaya dzekupambwa nekuurawa kwevanhu dziongororwe.
Tanyorera mukuru wemapurisa kuti vanzwisise kuti nyaya iyi inofanira kutariswa. Mavictims ari kuramba achiwedzerwa asi mapepetreta ari kufamba scot-free muno.
Vaenderera mberi vachitiwo vanyorera magwaro enyunyuto kuparamende komishen nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission pamwe nemasangano akaita seSADC neAfrican Union vati nyaya dzekupambwa kuporwa nekushungurudzwa kwevanhu dziri kuenderera mberi nekuti nyika haina kuita sarudzo dzakachena uye vanhu vari kurangwa kuti vakaramba bato reZANU-PF musarudzo dzakaitwa muna Nyamabhuvhu. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuZANU-PF sezvo mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko mubato iri vaparai marapira vange vasati vapindura mibvunzo yedu yatavatumira tisati taenda pamhepo. Asi umwe vechidiki mbogaro vechidiki veZANU-PF vataura ikandishaya vanoti ZANU-PF haiine zviri kuitika muCCC vachiti bato ravo riri kutsvaga risugiro kuti rikunde musarudzo.
SezANU-PF kukambena kukwikwidza kuti ikunde musarudzo.
Muzinda weAmerica sangano reAmnesty International pamwe nebato reNDC inotungamirirwa navaDouglas Munzora vaburitsa magwaro ekushoropodza chiitiko ichi vachikurudzira hurumende kuti iferefete kukwira kwenyaya dzekupambwa kushungurudzwa nekuponzwa kwevanhu vanoita zvematongerwo enyika nhengo dzeparamende vanobvira kodzero dzevanhu pamwe nevanopikisa hurumende. Vamasaya vakapambwa pamwe chete navaJeffrey Carlos avo vakazowanikwa kupurazi rechabwino vakakuvadzwa zvakaitisisa. Kupambwa kwevaviri aya kunotevera kupambwa nekurohwa zvakaitisisa kwedzimwe nhengo dzeCCC dzinosanganisira vaombera ishe nhende vaJames Chidakwa pamwe nenhengo yeparamende vatakudzwa ngadziore kubvira muna Gunyana kusvika pari zvino. Nyika iri kudzokera musarudzo dzemabielection muna zvita mushure mekunge nhengo dzeCCC dzeparamende nemakanzura dzadzingwa mushure metsamba dzakanyorwa navatengeso chavangu avo vanozviti ndivo vakafanira kubata chigaro chemunyori mukuru webato iri asi bato iri chitiva chavangu haisi nhengo yeCCC. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.